Vadzidzi varatidzira ava vange vachisanganisira nhengo dzeparamende yevechidiki, nhengo dzemakanzuro yevechidiki pamwe nesangano revadzidzi ava rinomirira vatungamiriri vevadzidzi muzvikoro. Mutauri weparamende yevechidiki vaJaden Christopher Mutasa vati vakatumwa nevadzidzi muzvikoro zvese munyika kuti vasvitse zvichemo zvavo kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema. VaMutasa vati zvichemo izvi zvinosanganisira kuti varayiridzi vadzoke muzvikoro.
Hatisati tagadzirira kuti sese tinyore maexamination. Saka tikukumbirisawo kuti mutibatsiro kuti tivoiso out tiise zvichemo zvedu kwavari. Tikakumbirisawo kuti hatisati taredzi. Tikukumbirisawo mudzosowo kuti vafundisi vedu. Nekuti hapana chatinganyore tisina mufundisi wedu. Ndozvatirikukumbirisawo kuti mutibatsirawo varayiridzi vedu vari kudawo kubatsirwa. Isuwo tirikudawo kubatsirwa. Hatirangana kutumwa neMD.
VaMutasa vati akandike kutanga vadzidzi vemuzvikoro zvepasi vachitora matanho akadai nekuti bazi ravo harisipindura matsamba enyunyuto avakatumira kumuzinda webazi iri pamwe nemahofisi ebazi iri mumatunhu ese gumi munyika. Vatiwo kana vaMatema nehurumende vakaramba vakaomesa musoro, vacharamba vachiratidzira nemusi wechishanu masvondo ese.
Havangarambe vachimhanya. Every Friday mwana wese anenge ari panapa apa tatoti students board nechine junior parliament, asi tichange tine mafases anosvika ku30 atichange tiri pano tichikumbirisawo kuyaleader kwavari kuti vatibatsirewo. Tine 30 mafases atikuronga mwana wese tude Zimbabwe wese.
Mumwe mudzidzi tinotenda wata wekukuwadzana East audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira nekuti pave nemwedzi miviri bazi rezvedzidzo risiri kupindura zvichomo zvavo.
Taona kuti nguva yari yekuva tinopindura because isusu takatanga kutaura nawo since titange kuvhura zvikoro but hapana reply.
Mutauriri wedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vanzwa kuti pane vadzidzi vambosvika pamahofisi avo asi vakarambidzwa kupinda mukati. Vati havaoni sekuti vadzidzi ava vanomirira vadzidzi vese vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu vari kunyora bvunzo gore rino.
Zvino tikada kutedzera vana gumi nemashanu vanenge vangorasikwa gwara vouya pamberi pe bazi reMinistry of Primary and Education Head Office vachisimudza tumaplacards twavo, ndofunga kunenge kwakurashika.
Vatiwo vanoziva zvichemo zvevarayiridzi, uye nyaya iyi yave kugadziriswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Varayiridzi vakawanda munyika vanoti havachakwanisi kuenda kubasa nekuti mari yavanotambira haichakwani kuti vaende kubasa. Mune imwe nyaya, bato reMDCT iri kufanotungamirirwa naMuzvare Tokozani Kupe neZuro rakadoma nhengo dzaro dzichatungamira makomiti mana mudare reNational Assembly. VaPeter Moyo ndiwo vatora chinzvimbo chakasiwa navaCharlton Wende kuCommittee on Information, Communication and Technology. MuZvare Yvonne Musarurwa ndiwo vave sachigaro wecommittee yenharaunda nekushanyirwa iyo yakasiiwa naMike Consilier chinanzvavana. Kwozotiwo Sipo Makone ndiye ava sachigaro wecommittee yezvekuburiswa kwemashoko iyo yakasiiwa navaPrince Dubeko Svanda. VaWende, vaSvanda naMike chinanzvavana vakadzingwa mudare iri nebato iri. Amai Lindi weMaposa ndivo vave sachigaro wecommittee yedzidzo yepamusoro uye vari kutora chinzvimbo ichi kubva kuna vaDaniel Molekeli. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujang.